vachitaura pamusangano wakaitwa nesangano revechidiki resocial economic action and transformation for humanity kana kuti SET mukupera kwesvondo rapera kutsinda kwachivi vamwe vechidiki vakaremara vakaita samuzvare Melody Gotoza vakati vari kushushikana nekutadza kuendera mberi nechikoro
ino ndakadai ndakatogumira grade 7 asi kuti ndizoenderera mberi pakava nhau yekuti 1 koro kure 13 kilometers ndotozosvika makumbo angu anere nekuti niurema hwangu huri kumakumbo ndochitiwo nhau dzekuti vabereki vedu vamwe vakatoshayika uye nhau dzemabhesi handitorina vanogari nezvanotoshambura kuti wodiineni kuti ndiwane bhesi randingashandisawo kuti ndikwanise kuverengawo pakati pevamwe vanozvitari munowo muzimbabwe
mumwe mukomana wechidiki akaremara makumbo vapanafe marega vanoti dzimwe nguva vanosangana dambudziko rekuti zvikoro zvinenge zviri kure
tine matambudziko atinosangana nawo akaita sekushayawo mari yedzidzo kana kushaya mudziyo yekufambisawo zvakaita seshangu kana mawiche kana mabhasikoro inini ndotokwanisawo kuchovha bhasikoro asi makumbo angu haakwanisi kufamba edistensi yakareba
mukuru webasa musangano reset muzvare tendai mafuka vanoti vari kushushikana zvikuru nematambudziko anosangana nevakaremara vechidiki
zobudawo zvaisiririswa kubva kuvana ava kunyanya vana vakaremara panhau dzekushaya mabhesi nezvitupa uye nhau dzekuti vakachengetwa vakabva apa vakaenda apa pamusoro pekushayikirwa nevabereki vamwe vavo havasikuenda kuzvikoro pamusoro pekushaya mari yekubhadhara uye kufamba mitunhu yakareba vachienda kuzvikoro nekudzoka
mumwe mukomana wechidiki ane mheta makumbo vatadiwa nase kuza kwacho vanoti chirongwa iyi chavabatsira
vakatadiswa kuchengeta kuwanditi nekurima saka kushandisa maoko kuti amubati wemaoko katadiswa kubika tipo
mukuru wesangano revabereki vane vana vakaremara rezimbabwe parents of handicapped children association varonald mazango vakurudzira hurumende kuti ibatsire vechidiki ava
totiye hurumende yogadzirawo polisiwo yokuti vanhu vanohurema mutonyaya kuvaomesera nokuti vagara vane zvidzamirwa zvavo nokuti hurema nokushayiwa kazhinji zvinofamba zvakabatana zvakare vezvitupavo vakasirewo kunzwisisawo kuti vangatsvaga imwe nzira ipi yekuti vana vakuru ava vakwanisewo kuwana zvitupa vandopindawo basa vavhurawo mabhengi akaunti vavhurawo mawalet vatengewo mudziyo chero panogoverwa nhaka paitsvete asasara kumashure
vanoti mutemo uripo wekutora magwaro kune vasina vabereki unoda kuti paite vafakadzi vakawanda uye nekumaruwa vanogara munzvimbo dziri kure nekunotorerwa magwaro aya zvinoda mari dzemabhazi dzakawanda hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota remukati menyika vakazembekazembe sezvo vasati vapindira mibvinzo yedu asi munyori mukuru mubazi regurukota remasvingo dr admopa dzakavambwa vanoti hurumende hapana wainosiya pazvirongwa zvese kusanganisira kubatsira vakaremara sezvakataurwa nemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa
mutungamiriri wenyika comrade dr emarson dambudzo munangagwa vachiti koomedza mantra yekuti leaving no one and no place behind
mambo chimbani magudu vakafa mugwadi avo vasingaoni vanoti vana ava vanokwanisa kuwana rubatsiro kubva kumadzishe nemasabhuku
saka tinokurudzira vakaremara vose vangadai vakakundikana kuenda mberi nechikoro kana kuti vari kukundikana kuenda mberi muzvinangwa zveupenyu nokuda kwokushayiwa matsamba ekuberekwa ekuzvarwa iwawa kuti vaende kumadzimambo avo kubudikidza namacancellors namasabhuku namasadunhu vavaendese kumadzishe vanonyoregwa matsamba iwawo
ongororo yakaitwa muna 2020 nesangano rezimbabwe human rights commission yakati vana vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu 2.3 million havana magwara ekuzvarwa nawo kana kuti mabirth certificates ndakamira studio 7 mumasvingo ndini godzi mutimba.